Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu Baba Guti.
Vakaumba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro.
Tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mufari wemhosva.
Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi vane mukurumbira mukuru uye vakavamba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya murunyararo nezuro chitatu manheru. Mufundisi Guti vakasvitsa zana remakore mumwedzi wachivabvu kana kuti Mei gore rino. Kushaya kwaArchbishop Guti kwakaziviswa nasachigaro wekereke iyi mufundisi Joseph Guti. Tabata umwe wevafundisi vakasimudzirwa naArchbishop Guti, Reverend Dr. David Simango, kuti tunzve maonero avo.
Mangwanani Baba Hwande nehama dzose dzeStudio 7. Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu Baba Guti.
Dr. David Simango, kune avo vanga vasingazivi Archbishop Guti, mungavaudza kuti Archbishop ava vanga vari munhu wakadini?
Baba Guti vanga vari munhu anenge akatifukidzira tose pamwe chete noupenyu hwavo, saka kuenda kwavo kwatisiya tiri pamhene pachena. Murume wanga ane rudo rukuru kwazvo kuvanhu vose, murume akatidzidzisa zvakanaka zvaMwari. Kana ndiri seni ndakatanga kuvaziva ndichiri kumateen ages, kana kuti ndichiri teenager, vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakanaka. Vakapinda mba mangu nemhuri yangu vakandinamatira kuti Mwari andiropafadze ndive nevana. Ini nomudzimai wangu takanga tagara makore matatu tisina vana, asi nokuda kwomunamato wavo Mwari akavanzwa. Mwari akatiropafadza akatipa vana vatanhatu. Nhasi tine mhuri yakakura, tine magrandchildren anokwana 13 nokuda kwaMwari waBaba Guti. Ndibaba vedu chaivo. Tinourombo zvikuru kwazvo kuhama dzose dzakabatsirwa navo, dziri kuvarangarira nokuchema kukuru panguva ino yakadai. Ndatenda zvikuru Baba Hwande. Mwari akomborere, Mwari anyaradze mhuri yose, amai Guti nehama dzose nevana vose vanyaradzwe nenyasha dzaMwari. Ndatenda hangu.
Avo vanga vari mufundisi Dr. David Simango vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuti vatonge vachibva kumba pamusoro pemhosva yavari kupomerwa. muzvare chaburumunda akasungwa pamwe chete navamwe vadzidzi vashanu vachiri mukusungwa. Vose vari kupomerwa mhosva yokunyora-nyora madziro ezvivakwa zvehurumende nezvimwe zvine mukurumbira muHarare, vachikurudzira kuti nhengo yetriple C vaJobs Kala vaburitswe muusungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Chitiko ichi taitambira nemufaro mukuru tichitarisa kuti mwana sikana uye ndiye anga ari kwake ega tichitarisa pakusungwa kwavakaitwa vakomana vanga vari kuHarare Remand Prison vari 5 iye anga ari 1 ari kuchikurubhi Maximum Prison. Nokudaro tiri kupembera uye tiri kufara, asi tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Munotarisira here kuti achazotongwa achiwanikwa asina mhosva kana achinge apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudai?
Ipapo hatina kana chimwe chatinotarisira kunze kwekuti mhosva yaari kupomerwa inge ichinobviswa kudare, nekuti haana kubvira akambopara mhosva iyi yaari kupomedzerwa, haazi mupari wemhosva. Nokudaro tirikutarisira kuti nekuchimbidza matare aite basa rawo amubvise panyaya, arege kuramba achienda kumatare achipedza mari yevabereki.
Ko, vamwe vashanu ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare riini vamuguti?
Pari zvino hapasati pane zuva rakati tsvikiti ratiri kutarisira kuti vange vachinomira mudare pamberi pemutongi wedzimhosva. Asi tichine tarisiro yekuti vhiki rino risati rapera vanenge vapinda pamberi pedare vachikwanisa kunge vachitongwa.
Tichiona kuti vaane mazuva akati kuti vari muusungwa, zvii zvavarasikirwa nazvo zvingadai zviri zvakananga nedzidzo yavo?
Chekutanga, jeri pachezvaro rinotongorwadza. Pari zvino vave nemazuva anopfuura 40 vari mukati meturongo. Chechipiri, vakatadza kunyora bvunzo dzavo pavakanga vari mukati meturongo. Vamwe vavo vakagara vakanyora bvunzo, ivo akatotadza kuwana mukana uyu. Zvichireva kuti pavachabuda mukati meturongo vari kufanira kunge vachinodzokorodza pavakange vari vachisimudzira vachienda ipapo. Zvino zvinhu zvinodzosera kumashure zvakanyanyisa. Tichitarisa nekunetsa kuri kuita zvinhu mukati meZimbabwe, vabereki vari kunonga svosve nemuromo, vari kutambudzika vachisimudza mari yekuti vana vaende kuchikoro, onobhadhara mari mwana oregedza kunyora bvunzo dzake. Zvichireva kuti vakuita nguva yakawanda vari payunivhesiti. Zvinove zvinhu zvinorwadza chaizvo.
Imhosva ipi yakavasungisa?
Mhosva yavari kupomerwa nematare ndeyekuti vakanyora midhuri yakasiyana siyana muguta reHarare, kusanganisira Karigamombe Building, High Court neRunare House nedzimwe dzakasiyana siyana Constitutional Court, kuti hashtag Free Jobs Kala, zvekuti vasikala vaburitswe muusungwa.
Imhosva yamunoona semhosva yakadii?
Chinotirwadza isu sevanomirira vadzidzi, tine kutsutsumwa mumwoyo medu nekuti nyaya yemamirira yakaita iri kuratidza kuti vakuita yezvematongerwo enyika, nekuti havana mhosva yavakapara. Imhosva yavari kupomedzerwa nevasori vanoshanda nehurumende. Imhosva yavasina kubvira vakambopara vadzidzi vepachikoro vakangobatwawo vakapuhwa nyaya yavasingatozivi nezvayo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti vari parunhare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revachuchusi reNational Prosecuting Authority rinoti riri kuenda kumatare zvakare kunoratidza kunyunyuta kwaro pamusoro pekuwanikwa vasina mhosva kwenhengo dzetriple C muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri. Dare reHigh Court rakatonga kuti vaviri ava havana mhosva yekunyepa pamusoro pezvavanoti zvakaitwa kwavari nevanofungidzirwa kuti vasori. Vajuchisi veNational Prosecuting Authority vanoda kuti umwe jaji atonge nyaya iyi. Tabata gweta rinorira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Tona senge nyaya iyi yakaigwa iri nyaya yeku yatingati persecution yekupersecutana politically kuzitoza kuti vasikana ava vakabatwa zvisizvo vakatochwa nevaka vakavabata and inyaya yakazobuda mumatare edzimhosva dziri nyaya dzokungotiwo sezvo vanga varipota nyaya idzi vanga vachazosungirwa izvozvo but semagweta ndoona senge inyaya yakasina kutifam kugara yatoenda kumatare edzimhosva and kuwanikwa kwavasina mhosva yandingati it was long overdue and kutambudzwa kwavo kwavanga vachiiswa vachiiswa kumatare vachidzoswa at least kwapera izvezvi but tinovimba kuti mutemo uchazotevedzerwa kuti vawanewo compensation nokupfuura kwakaita hunhu nepersecution yakaitwa
National Prosecuting Authority inoti vanoda kudzokera kumatare kana kuti appeal pamusoro penyaya iyi ndiro gwara rinotorwa here kana paitika zvinhu zvakaita seizvi
ya kuapila kuapila kuripo in terms of maZimbabwean laws yokuti prosecutor kana asingawiriraniwo nedecision yaitawo magistrate anokwanisa kushandisa yatingati masections arimo criminal procedure and evidence act kuti aite izvozvozvo izvangofananawo nemaapilirowo anongoitwawo kana munhu kana abatwawo nemhosva achida kuapilawo kuhigh court but iprocedure isinganyanyoshandiswa steret nemaprosecutor because kana magistrate atopawo mutongo especially kana abata munhu asina mhosva anenge aongorora yatingati evidence inenge iripo and evidence inenge kaiswa nedare inenge kaiswa nemaprosecutor inenge yaonekwa kuti haina kusvika patingati palevel yokuti munhu abatwe nemhosva saka zvinhu zvinoshamisa kana tichiona kuti prosecutor ari kuapila nyaya inenge yaonekwawo namagistrate ari kumamagistrate kusoro kuti iyi nyaya yamawinza iyi haina basa saka tingati kutandanyadza nekuti tinoziva kuti nyaya iyi yakaonekwa ichitorwa zvekare nemanewspaper kana kuti nemainternational analysts vachitadza kuti nyaya yekutochwa kwakaitwa vana Joana Mamombe nevamwe wake yanga isina kumira zvakanaka and yanga isingapi chimiro chakanaka kuhurumende saka uku ndoona senge kungovharavhara kwavari kuita kuti vasaoneko vachiita senge pasina zvavari kuita
vaviri ava vanokwanisawo here kuenda kumatare edzimhosva vachinomhanyarira hurumende nevanhu vakambovapamba pamusoro pezvakaitika zvese izvi
hongu kubatwa kwawakaitwa yatingati tocha itocha yatingati pachita samutemo wepasi rese its a crime yatingati customary international law inorecognize its a crime against humanity saka mitemo yeduwo zvekare inotaridzawo futi kuti munhu anokwanisa kuendawo kumatare edzimhosva especially kuhigh court depending nekuti mari yavari kuclaima imari vachiclaimawo vatingati madamages akakonzereswa nehurumende kana kuti vanhu vakavapamba including wo mapurisa zvekare
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunhare kutectus nestudio 7 vamwe vakuru mubato riri kutonga musouth africa reafrican national congress vanoti vanoda kuti mitemo inotambira vabva kure musouth africa ipindudzwe izvi zvinotevera mutongo wakapiwa nedare rehigh court wakarambidza kudzingwa kubva musouth africa kwezvizvarwa zvezimbabwe mushure mekupera kwemagwaro avo ezimbabwe exemption permits tabata gweta varizve mukuru wesangano rezimbabwe exiles forum Advocate Gabriel Shumba kuti tinzwe maonero avo.
Chikuru ndochokungoziva kuti hakuna munhu kana nyika inogara yoga pasi rino. Izvozvo ndozvinorashika vanhu kana vachitaura zvokuti hatichirambidzai kudlidzana kana kufambidzana kwavanhu vachiuya kune dzimwe nyika. Nokuti nyangwe tikatarira iyo South Africa chaiyo nguva yeapartheid. Vaiva mune dzimwe nyika munana Swaziland, munana Zimbabwe, munana Tanzania. Asi nenguva yatiri kurarama uko zvino, hazvikoni kuti ungangoti wakurambidza dzimwe nyika kana kuti zvagwa zvedzimwe nyika kushanyira nyika yako. nokuti zvinosiyana zvavanofambira. Vamwe vanofambira kuodzidza, asi vanenge vachibhadhara mayunivhesiti zvavanenge vauya kana zvikoro zvavanenge vauya. Vamwe vachifambirawo kuowanana, wanano chaiyo yakangogara iripo kubva kare nakare tisati tava nemabhodha akaisiwa navarungu. Zvinhu zvakasiyana siyana, vamwe vanouya kuinvesta kuisa mari dzavo munyika menyu kuti zvibudirire. Saka zvinorashika kana tava kungotarira pakuti tiri kugwisana nezvizvagwa zveZimbabwe zviri paya Zimbabwe Exemption Permit. Kukonewa kunyatsoona zviri mberi, nokuti tichitaura kudai izvezvi, maSouth African mazhinji akazara munana New Zealand, Australia, UK nekunana United States. Saka hazvisi zvokungotarira maZimbabwe nechete. Saka nyangwe tikatarira even mitemo yeSouth Africa, imwe yacho yakatooma kudarika dzimwe nyika pakufambidzana kwavanhu. Saka hazvisi zvinhu zvatingangoramba tichiti takudzokera shure tichiti pakaitwa kukanganisa kuti pavhugwe imwe mitemo yeimmigration. Aiwa, chinofanira kutarigwa ndechokuti togadzirisa sei kuti vanhu vave munyika yeSouth Africa kana kuti vave munyika yeUK zviri pamutemo vachiitawo zvinenge zvichidiwa kana kuti kuita matanho anenge achidiwa kuti vavepo zviri pamutemo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti kanzuru yeguta reBulawayo iri kuramba mashoko ekuti iri kuronga kuparadza mapurisa eguta iri kuti kanzuru ishandise makambani akazvimirira senzira yokudzikisa mari inoshandiswa nekanzuru. MuNewZimbabwe.com bato reZANPF rinoti mupfumi mukuru pasi pose vaElon Musk vanoti vanoda kuchera lithium muZimbabwe. Mutauriri weZANPF vaChristopher Mchangwa vanoti hurukuro pakati pehurumende navaMusk dziri kuenderera mberi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chinondishamisa ndechekuti unonzwa vana Mutsvangwa achiita tipindire mune zvematare zvematare zvinomirira zvematare vaizvitaura ipapo pana naJoguskala apai nezvevana muzvare Mamombe naChimbiri vakutanga kutaura kuti vada kuapila kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Vadanda kuhaikoti kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Sei hurumende yada kupindura matare? Ndo matare akakliya kuti hapana nyaya. Ivo vana Mutsvangwa vakuti vada kupindira kuti vada kuapila kuti nyaya iyoyo sei? Ivo vaimbotaura kuti hatipindiri zvematare. Kana takubvunza pana Joguskala havana vakao zvichapera zvazvo.
Awo ndiwo majaji zvewari muno muSouth Africa. Kwete kwedu anopiwa directive naMnangagwa kuti vharirai vana Joguskala. Idai imwe makadzidzira basa. Tarirai anonzi majaji awo. Sando dzenyu majaji emuSouth Africa. Sando dzenyu. Kwete zvekwedu uko kuZimbabwe. Kutasokuvanhu vasina ndo chikoro. Munongogwatakara sima nokugwa nezvokusunga vana Joguskala nokuburaya vanhu nokuita umbavha. Hoyo zvechifu wako Mnangagwa watatanidziwa kuradza kuti vanhu havachadi vanhu havachadi vanhu vanyara nezanu iyi zvobuda pachena munhu wanyara nezanu PF.
Ndinoda kuti ndibatsire vanhu vanotsigira mapati. Chokutanga ndechokuda izvi. Kana tichitsigira mapati tichipinda machechi, ngatisaenda tichindoita zvechechi papati. Zvinhu izvozvo zvinogona kutiurayisa. Uyezve chimwe chinhu chandinoda kuti ndibatsire vanhu ndechekudai, munhu kana uchinamata haurambidzwi kuende kupati yaunoda. Asi zvimwe zvacho ngatizive kuti zvinourayisa. Ngatiteerere muprofita waye akataura kuti vese vari kuita zvematongerwo enyika nechiparidze shoko ramwari mumakereke nemumisangano muchazoona shamhu dzamuchapiwa. Tarisai zviri kuitika munyika yeZimbabwe kuti chii. chikonzero chi hewa vatendi vakupera kufa dambudziko nderei usaenda wakapfeke mbatya dzechechi kumusangano enda uri munhu wondoita zvomusangano hazvina mbizi
ini ndiri kutaura pamusoro pevanhu vezanupf vari kufundisira matsigiro etcpc ndo maelection acho iriwayo kuti vanhu vanozovhotera zanupf tisingachaide 43 years havadiwo chakanaka here vanhu ngatishinje hurumende zvinakire tose tisati isu tichidya tiri mumahofisi ezanupf toti munhu wese ari kudya vamwe achitambura taakuda kuise mukomana kuti asunungure zimbabwe ive nehuchi nemukaka inakire munhu wese kwete kunakira vanhu vashoma munyika saka kuno chipinge east kwaita dambudziko iroro vecc vangada kuite misangano yavo vezanupf vanoya vachishaishira saka tinokumbira kuti vatsigiri vezanupf vateedze zvemusangano wavo vatsigiri vecc umwe namwe unoziva kwaanonamata wechechi kaita asarudza chechi yatinoda umwe namwe ngaanamata wekuzano unamata kuzano kucc voita zvekucc vangada kuzoramba vachidaro manje hatizivi kwatichazvitsara
makadiko vano mukoma tanonoka wande nevamwe vose asi ndada kungokomenda hangu pana mai avo vamaistavile avo de wavo vari kutaura zvokuti dai vanhu varega kufotera vakadzi dai vambomira kufotera mapato ezvematongero enyika this is not the right time yekuti vawanikwa vachitaura mashoko avari kutaura please mbopai vanhu chance tichinje zvinhu zviripo hurumende iripo ibve nekuti hamungahuvi neorganization yenyu after 43 years zanupf iri pa ichitonga kutanga kuti vanhu ngavachisabotaja maelection nas saka ngavambomira mbichana then timbotanga tabvisa zvinhu hurumende iripo zanupf vachazouya neorganization yavo votererwa pamberi apo ari pari zvino please regai vanhu vambotanga vavhote hamusi kuona kutamburiri kuita vanhu here mboregai vanhu vavhote pari zvino tokukumbirai tatenda
halo pastudio 7 ndeitwa King Mafuse ndiri paFalvater South Africa ndichiti mashoko angu kustudio 7 ngekudai ndinokumbira kuti president Nelson Chamisa vaende kunzvimbo dzese dzinenge dzichiitwa mhirizhonga vechipa rutsigiro kuvanhu vavo kuti varege kutya vanhu vakavhundusirwa vakashaya munhu unovasimbisa vanobva vatotya zvachose saka kunofanirwa kuti kwese kunoitwa mhirizhonga kufambirwe ndo nzvimbo dzavanofanirwa kutanga kufamba kana kuti kunyanya kufamba dziri kuita mhirizhonga kuti vanhu ivavo varege kunyanya kutya vazive kuti takatsigirwa saka vakangovhundusirwa vega zvongoti zizi zvakadaro vanodzokera kumashure saka kuti varambe vakashinga kunge purezidendi vaendako ndatende
ini Shumba ndiri pagara papumadanga papamukondo ndikuda kuti mundisvitsiriro shoko iri kune ZANUPF vanopromisa vanhu sei kuti mukativhotera tozokuitira zvakati handiti ndo vari mupawa ngavabva vangoita mungoramba muchingoti pese panoitwa maerection mukativhotera tozokuitira zvakati mukazvivhotera tozokuitira zvakati asi musingazviiti haiwa majohana ti zimbabwe tapepuka izvi zvamuri kuita kana kumurambidza Chamisa kuita maere marare muri kutamba nenguva yenyu kadai akatoregera tomuvhotera zvakadaro cheta tomuregere munganyeperwe nezano kunzi tozokuitira chakati makura maachemberi mune vazukuru nevana nezvese hativhotere chenji kuitira vazukuru vedu mangwana nevana vedu zvisani ngatisiyanei nazvo zvekunyeperwa izvi 45 years chingonyeperwa kunzi mukativhotera tikuitire chakati mukativhotera chakati apa nyika iri kungofa hatifotere mukomana apinde timboona kuti anitasei kana atadzwa mukomana tomurova bhutsu totsvaga mumwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakatura mashoko avo kunyika ezuva remhemberero rekuzvitonga kuzere kana kuti 4th of july gore rino vakayeuchidza veruzhinji kuti denda recovid-19 harisati rapera vachiti vanhu varambi vakangwarira uye vachibayiwa nhomba vakabatawo nyaya dzekuurawa kwevanhu nepfuti nekuda kwemitemo inobvumidza veruzhinji kuti vagare nepfuti mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vaden moyo kuti tinzwe maonero avo
Tinoziva kuti tapinda musili season ye election campaign now. So mashoko anotaurwa ne any leader ari kucontesta ma elections muna 2024 inenge yatova platform yekucampaignawo.
Zvamunganongedzera muchidimbu kuti ndakabata ichi nechichi pane zvavakataura ndezvipi?
VaBiden vanga vachizvikukudza nezvavakaita performance yeeconomy. Vachizvikombera nekutadza kwakaita administration yaTrump kuhandla COVID-19. Vachitaura futi nemarepublicans ari kuomesa musoro kucongress kuti vaite mutemo wekucontrola wekuita gun control, because tiri kuona gun violence ichiramba ichingokwira muamerica because of malaws anovhumira even vanhu vane mamental issues kuti vakwanise kutenga maguns avanozopedzisira vakushandisa kuuraya mainnocent citizens.
Mm-hmm. Muchiona zvavakataura izvi zvinopawo chimiro chekuti kuenda mberi kweamerica kwakamira sei?
Zvinoratidza kuti America iri divided. To be honest with you, iri divided not just kucongress but even in Main Street, vanhu maRepublicans akatoshingirira kumeka show kuti vanopikisa zvese zvinoitiwa nemaDemocrats. MaDemocrats right now ndiwo ari mupower muWhite House nemuSenate, and havana power muHouse of Representatives patinoona maRepublicans achileader even though margin yavo iri diki, but ndo vane speakership, ndo vanokwanisa kupusha mamalaws, and tiri kuona even Supreme Court yemuno muamerica iri divided because marepublicans mamwe acho akapointwa naTrump ndo vari mumusupreme court. Tiri kuona madecisions ari kuitiwa anoaffecta zvinhu zvakawanda zvichifavor the right wing Republican Party, like izvo tikona zvichiitika even
nyanzvi mune zvematongero enyika. VaDan Moyo vari parunhare kuVirginia naEvans Zvinenga weStudio 7.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours.
Zvongo yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakaomba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro manheru. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEastern the Pearl.